vakasukure mashoko avo vakamira by the right choice nekuti mukutaura kwavo kuti hapana need yekuti vari iyo vanokubira ruregerero vari iyo vakatandaniswa nefuti kubva kuzimbabwe vari right choice muonero wedu ndekuti taifunga kuti vakakanganisa kudzingirira vamwe nefuti vachazviona nekufamba kwemakore kuti zvavakaita zvizvizvo zvakauraya musangano saka mafumbiro edu anga ari kuti vachazoti vakomana huyai batanidze musangano wedu semashandirai mboita vamugabe asi tiri kuona kuti handivavo vari kuda kufamba mafambiro avo efuti achiramba achidzingira vamwana saka mashoko avo akasikuriwa righi asi mashoko makukutu akataura vanhu ndekuti ivo vasevhi akasikwere muna 2023 vanenge varimo zita ravo rinenge ririmo rakanyorwa muballot box vachikwikwidza and vateedzeri vavo vachange vachivafotera
saka izvozvo hazvizokonzerese here matambudziko kana muchiti vanenge vachikwikwidza musarudzo vari kudzokera kuzimbabwe here
muzimbabwe ndo maari kudzokera muzvarwa wemuzimbabwe vane kodzero rese munyika muno rekuti vadzokere kuzimbabwe nekuti muzvarwa wekuzimbabwe saka kuzimbabwe ndo kwaari kudzokera and mazuva acho asvedera zvekuti vadzose tichamuona kufamba muzimbabwe murodhi vasina kutya nekuti nguva yekutya yapera
asi tanzwawo vezanup f vachiti havasi kutombotya vakasukuere zvachose vachiti nyangwe vakasadzoka kubato hazvina kana nematuro sechero zvese zvavanenge vachida kuita hazvibudiriri
mucharangarira kuti ndambotaura kuti vanhu vakaba musangano wevanhu ndouyo avo futi vari kuti mukomana watakadzinga nefuti hatingumbomutyi nyaya yekuti maybe vachiri nefuti dzavo vanoda kuti vazomudzingirira futi asi zvatinoziva isu nezvekuti teedzeri vakasikuri vakawanda and vari redi kuti vanongopinza muzita rake muballot box 2023 vachamupotera saka tichazviona kuti iyoyo avo vane futi dzavo dzichavhota here.